Misika yavhurwa muHarare nhasi ndeinoti Tobacco Sales Floor nePremier Tobacco Sales Floor, uko varimi vakaita saamai Angeline Mawadze vasina kufara nemitengo yange iri pamisika iyi. Chimwewo chisina kufadza varimi kuderedzwa kwemari yemadhora ekuAmerica yavachapiwa mushure mekutengesa fodya yavo kubva pazvikamu makumi masere nezvishanu kubva muzana 85% zvavaipiwa mwaka wapfuura kusvika pazvikamu makumi manomwe nezvishanu kubva muzana, kana kuti 75% gore rino. Trust Kasina Muchengi, avo vanorima vari kumatepa-tepa kumashonaland syndrome, vanoti vange vachitarisira kupiwa mari yekunze yakawanda gore rino. Asi vachivhura musika zviri pamutemo, mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantine Chiwenga vati hurumende yakatora danho rekuenzanisa varimi vefodya nevamwe vanotengesa zvimwe zvirimwa zvicherwa kana zvigadzirwa.
It was not right to discriminate.
Zvakanga zvisina kunaka kuita rusarura, saka takati vanhu vese vafanane.
Bhero rekutanga ratengwa nemadhora mana nemasendi makumi mapfumbamwe nemasendi maviri pakirogiramu $4.92, kunyange hazvo varimi vange vachitarisira mari inosvika kumadhora matanhatu pakirogiramu. Mamwe mabhero efodya atengwa nemitengo yange ichitove pasi pemadhora nemasendi makumi mashanu ekuAmerica pakirogiramu. Mutengo unonzi nevamwe varimi hauna chounovaunzira kuhomwe dzavo, vachiti mari ishoma zvakanyanya kana zvichienzaniswa nekudhura kuri kuita zvikwanisiro izvo zvave kutengeswa mumadhora ekuAmerica. Vachiwenga vakurudzira varimi kuti vatsvage mari yekunze pamusika wereserve bank of Zimbabwe auction floors. Asi mumiriri werimwe sangano rinomirira varimi vefodya reprogressive tobacco farmers association vamutandwa Mutasa vati vazhinji havazive musika uyu. Vachiwenga vati hurumende iri kutora matanho ese ainokwanisa kutsigira mabasa ekurima fodya munyika, vachiti fodya yakakosha sezvo ichiunza mari yekunze munyika. Asi mutungamiri werimwe remasangano anomirira varimi vefodya munyika reZimbabwe Tobacco Growers Association vaGeorge Seremwe vati vanoshushikana kuti makambani ekunze kana kuti contractors ndiwo ari kutsigira kurimwa kwefodya munyika, izvo zviri kuita kuti nyika irasikirwe nemari yakawanda nemabasa. Kambani huru inogadzira fodya pasi rose yeChina National Tobacco Corporation ndiyo inopa mari vakawanda zvikwanisiro zvekurima fodya, asi vachifanira kuitengesa kwairi chete. Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vakamboshanda mubazi rezvemari vamasimba manyanya vati zvakakosha kuti hurumende itsigire kurimwa kwefodya nekuti inounza mari yakawanda munyika. Zimbabwe yange yakatarisira kuwana makirogiramu efodya mamiriyoni mazana maviri nemakumi matanhatu nemashanu 65 million kgs, asi gohwo radzikira nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura kwakakonzerwa neEl Nino, uye pari kutarisirwa gohwo riri pasi kana kusvika pamakirogiramu mamiriyoni mazana maviri nemakumi matatu nemashanu 235 million kgs. Nyika inotengesa fodya kunyika dzinodarika makumi matanhatu, uye gore rapera chete yakawana mari inoita bhiriyoni rimwe chete nemamiriyoni mazana maviri emadhora ekuAmerica $1.2 billion pakutengesa fodya. Ndakamirira Studio 7 Harare, Dini Godwin Mangudla.